Mbatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition unotaura kufara neurongwa hwehurumende hwekuumba chikwata chichange chiongorora kuti veruzhinji vanenge vachitaura kuti chiri pamadande mutande kana kuti pasocial media. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakaudza bepanhau renews day kuti vanhu vanofanira kuisa mashoko anovaka kwete kuputsa nyika pamadande mutande avo. Hatina kukwanisa kutaura navo pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo Vanik Mangwana kuti tinzwe kuti mashoko avasiri kuda kuti vanhu vataure paindaneti ndeapi, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition Vamavhela Sumalo vati danho ratorwa nehurumende iri rinokanganisa veruzhinji kuti vataure zvavanoda vakasununguka, vachiti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu.
Tinoona izvi zvichityora kodzero dzevanhu zvakanyanya, kunyanya takatarisa nekodzero dzakafanana nefreedom of speech, freedom of association, the right to privacy, zvakare freedom of the right to access to information yezvizvarwa zvemunyika. Tinoona izvi zvichikanganiswa zvichityorwa zvakanyanya. Tichiitarisawo zvakare takanangana nekutiwo tine bhiri rakatopfuura nemusenate riri kuedzawo zvakare kuongorora maringe nenyaya yecyber security iyoyi. Saka izvi zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu munyika.
Mutungamiri wesangano remedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatava nemoyo vati danho rehurumende iri rinokanganisawo vatori venhau mukuita basa ravo vakasununguka.
Hurumende haifarwi kunge iri pamuberi pekutyora mutemo wenyika, bumbiro remutemo section 57 inoti munhu wese zvake ane kodzero yekuchengetedza mashoko ake nekutaura kwake zvisina kumbunyikiswa. Tinotaura tichidaro kunyunyuta kwedu nekuti hurumende yabuda rakawanda ichitaura kuti inoda kunge ichibata neruoko rune simba pamusoro pemashoko pamasaisai. Vachimonyo vakataura kudaro mushakabvu vachiri kutungamiri wemasoja. Zvakataurika zvakare mwaka yakapfuura painge pachitaurwa nemusangano wekutorondo wakataura kuti Zimbabwe ndeimwewo zvakare nyika iri kushandisa unyunyu kana kuti kupindikidza kusina kodzero mukutaura kwevanhu yatinotiyo software yeSecos, inova iyo yakaishandiswa muno muZimbabwe zvisina kunge zvataurwa pachena. Tikanyorera daro reparamende kuti ngarimise unhunzvatunzva hwakadai nekuti nyika ichiri pakunge ichifambisa gwara rekuti igadzire mutemo.
Izvi zvatsinirwawo navanaijoro Nyamutumbu avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Union of Journalists pamwe neremedia Alliance of Zimbabwe.
Zvinounza kukanganisika kwebasa rekufambiswa kwemashoko nokuti vatori venhau havangashandi mune zvakanaka kana muri kana vachitya kana kuti basa ravo riine utariri hwehurumende. Ipo paine boka ragara riripo, mapato agara aripo, mitemo yagara iripo inoona nezvekuchengetedzwa kana kuti inoona kufambiswa kwebasa iri zvakanaka.
Zvichakadai, vakumalo vashora hurumende nekuumba chikwata ichi panguva iyo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vasaina bhiri iri kuti rive mutemo wenyika.
Hazvibatsiri kuti nguva yatiri kurarama tiri mairi ino senyika uye tichidyidzana nenyika dzose dzepasi rose tiunze mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Saka ndoo makonsenzi atiri kureiza isusu, zvikuru sei izvi zvichiitwa takanangana nesarudzo dzatiri kutarisira kuita mugore ra-2023. Zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratiwo riri kutyira kuti hurumende ichashandisa mutemo uyu kana vaMnangagwa vachinge vaisa runyoro rwavo kuti bhiri iri uve mutemo wenyika kuzombunyikidza kodzero dzevanhu, zvikuru sei vanorwira kodzero dzevanhu, vatori venhau pamwe nevemapato anopikisa. Bhiri iri kana rave mutemo richange richibvumidza hurumende kuti ipote ichidongorera mumadande mutande evanhu ichiona kuti vari kutaura zvipi. Bhiri reCyber Security and Data Protection iri rakapasiswa nedare reparamende rikazopasiswa zvakare mudare reSenate muna Chikunguru. Bhiri iri ramirira kuti mutungamiriri wenyika asaine kuti rive mutemo wenyika. hurumende yakambosunga mutori wenhau Hope Chingono, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa iri vaJob Scala nevamwewo. Mushure mekuburitsa mashoko ainzi nehurumende yaisvibisa zita renyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.